Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Ndeni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Komiti yeparamende inoona nezvematunhu inoti gurukotara zvematunhu vaIgnatius Chombo vanofanirwa kuferefetwa zvavari kuita mumakanzuru.
Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira kuita sarudzo kunyangwe dzikaitwa munguva yakatarwa nedare repamusoro-soro.
Gakava rotibuka parwendo rokuenda kumusangano weInternational Labour Organization.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Komiti yeparamende inoona nezvematunhu nemakanzuro inoti gurukotara zvematunhu vaIgnatius Chombo vanofanira kuongororwa maitiro avo mukumisa nekudzinga basa makanzura ematunhu nemaguta. Komiti inoti vaChombo vari kuita basa ravo vakarerekera divi rimwe chete. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitura kudare House of Assembly zvakabuda muongoro yakaitwa nekomiti yavo, sachigaro wekomiti Amaline Tikarenye vanoti zvakabuda pachena kuti makanzuro anenge aine mhosva dzakafanana anorangwa zvakasiyana zvichienderana nekuti anobva kubato ripi.
There seemed to be selective application of law then when dealing with cases of misconduct by councillors. For example, your committee could not comprehend the logic of imposing different disciplinary measures by the minister for similar offences by councillors in the same ministry. Some were dismissed, some were pardoned, conscientioned or suspended for exactly the same offence. So your committee is more concerned about what the minister is doing.
Vanotiwo komiti yavo inoshushikana kuti vaChombo vanongodzinga mamwe makanzura zvisinei kuti vanenge vanzi nedare havana mhosva. Semuenzaniso vaWorship Dumba vaimirira ward 17 navaCasper Takura vaimirira ward 20 muHarare vakadzingwa basa zvisinei kuti vakawanikwa vasina mhosva panyaya yavaipomerwa. Amai Karenyi vati komiti yavo inoda kuti makanzura ese anenge awanikwa asina mhosva kumatare adzorerwe pabasa.
In the interest of justice, transparency and integrity, the honorable minister should seriously consider the interest of people by ensuring that they are not served by dysfunctional local authorities and that those acquitted by courts are reinstated as a matter of agency.
Amai Karenyi vanotiwo kunyange hazvo vaChombo vakaudza komiti yavo kuti mapato ese zvematongerwo enyika ane mukana wekudoma maspecial interest councillors havana kumboudza mapato ezvematongerwo enyika nezvenyaya iyi. Vanotiwo maspecial interest councillors ese ari mumakanzuro ese munyika inhengo dzezanupf dzakakundwa musarudzo dzapfuura. Vanoti semuenzaniso vaisawo mupfumi vezanupf avo vakakundwa musarudzo dzesenate vakasarudzwa navaChombo kuve mumwe wemaspecial interest councillors mukanzuro yemutare.
For Mutare City Council, Mr. Speaker, there is Isao Mupfumi, a ZANU-PF Central Committee member who lost Mutare senatorial seat to the MDC. Misheki Mgadza, a former commissioner of Mutare appointed after the sacking of MDC Mayor Misheki Kagurabadza. Tapiwa Matanga is the ZANU-PF Provincial Secretary for Transport in Manicaland Province.
Vati kukanzuro yemakoni amai Monica Chinamasa mudzimai wegurukotaro zvemutemo ispecial interest councillor asi vakati chinonyanya kushamisa ndechekuti mumwe wemadzisha ari musenate Saishe Chiduku ispecial interest zvakare mukanzuro iyi. Amai Karenyi vati nekuda kwekuti pari kuitika huori zvikuru sei munyaya dzekupanana mabasa mumakanzuro gurukotaro zvematunhu rinofanira kutevedza mutemo pamwe nekuona kuti vese vanenge vaita huori vanorangwa zvakafanana zvisinei kuti ndevebato ripi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.